Ini ndini jonga kandemi rinchiti ene msere na udzanasi China chikumi 30, 2016. Mutungamiri wenyika wa Robert Mugabe voita musangano ne mutungamiri wenyika ye Sierra Leone va Ernest Koroma wakanangana nekuwandudza United Nations Security Council. Masangano evashandi vehurumende ari pasi peApex Council osangana mangwana kuti anzwe zviri kubva kunengo dzavo panguva imwe hurumende inonzi yaisakarezana remadhora mumabhanga evashandi mumwe nemumwe sezvayakavimbisa. Vaive nhengo yeZANU-PF vaAsi Lumumba vovamba bato ravo. Zimbabwe National Chamber of Commerce inoparura musangano wayo wepagore nhasi kuVictoria Falls. Muchirongwa cheWomen's Round Table na 8:30 p.m. tiri kutarisa nyaya yekushandiswa kwezvinhu zvakaita seWhatsApp nezvimwe zvinonzi zvoputsa dzimba. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. ne 4930 kHz pa shortwave.